Zvakakosha nekuti zvatiri vanhu vemunyika yedu yeZimbabwe tinofanira kufambidzana nedzimwe nyika muzvinhu zvese. Saka kana kune chibvumirano chiripo chingabatsire nyika yedu kuti ive noruzivo nekuti zvichafamba sei kana iyo climate change yavapo iyoyo. Sekuziva kwenyu, gore rino mvura yakanonoka kunaya. Manje hatisi kuziva kuti zvakaitwa nei, because normally tinenge tichiwana mvura kubvira mana November kusvikira January, December, January, February. Gore rino yakatanga muna February, so ende yakaenda, so it was a short rain period. Saka tinofanira kuti tizvione sezvo zvinokosha kuti tobatsirana nedzimwe nyika kuti tizive kuti toita sei kana iyo climate change yasvika iyo.
Imi sevarimi munoona hurumende ichizokwanisa here kuita zvainenge yabvumirana nevamwe pasi rose?
Handisi kuona sekuti vangakwanisa kuita izvozvo. Vane dzimwe nyaya dzavari bhizi nadzo munomunyika, saka don't think vane nguva iyoyo kutarisa izvozvo. Kuya kungorofamba kunosaina vongozviri right kuti vanosaina, but toda kuona kuti vachazvifambisa sei, because tingoona vachiitirana makakava nekutonga kwavari kuita ikoko, handisi kufunga kuti vanozvikwanisa. Sezvamunoona nyika ino taitengesera dzimwe nyika chibage, nyama and so forth, uye zvino taakutotenga chibage kubva kune dzimwe nyika. Saka handisi kuona kuti vangachinja maitiro avo, because mugariro wavo ndofunga 35 years zvazvingodaro.
Asi imi sevarimi zvii zvamungade kuona takanyanyotarisa nyaya iyoyi yemamiriro ekunze yeclimate change? Zvii zvamungade kuona kuti munyatsowanikwa muchizowana goo rakanaka?
Toda kuti tizive kuti zvichafamba sei, tingagadzirira here kutangise kurima muna February zvataraona tichiwana mvura muna February, kana kuti toti isu tinozorima totanga kurima muna November sezvataita kudhara. Saka tofanira kuzviziva izvozvo kuti iri kuifamba sei climate change, tiri kuenda tichinonoka kurima kana kuti tichakurumidza kurima before the actual season yacho yasvika.